Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 ndira 2023. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakaita hurumende zviri kukunzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzururwe, yatinoti value addition iyei, zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe riyei, zvozotengeswa zvaanourevu hwemari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa munyika kwechicherwa chinokosha chelithium, ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya huremu zvakanyanya.
Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muclass, vange vari kuchikoro, zvichatinetsei. Asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita better.
Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium, ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe kuti chicherwa ichi chibatsire mukusimudzira zveupfumi munyika. Lithium chicherwa chinoshandiswa mukugadzira mabhatiri, uye lithium iyi yava kudiwa nenyika zhinji panguva ino apo motikari dzinofambiswa nemabhatiri dzava kugadzirwa zvakanyanya. Pakutanga kwemwedzi uno, hurumende yakasiya vanochera chicherwa chelithium muZimbabwe pamwe nevamabhizimisi vanotenga chicherwa ichi vasisina mabasa. Hurumende yazivisa kuti haichabvumidzi kuti lithium itengeswe kunze kwenyika isina kucheneswa. Vaitenga lithium iyi vaizoitengesawo kuSouth Africa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende yakaita zvakanaka kuti lithium icheneswe munyika isati yatengeswa, kuitira kuti ibatsire mukusika kusikwa kwemabasa munyika.
Lithium chicherwa tingati maminera, one yamaminerals ayaya ano ari kudiwa chaizvo pasi rose nenyaya dzokuti ero anoshandiswa mumabhatiri emotikari dziya dzaakugadzirwa dzichimhanya namagetsi. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika ine chicherwa ichocho kudarika nyika dzose dzapasi rose. Ndosaka paanomukurumbira kuti kune chicherwa chakaita selithium ichi chaisiti chacherwa choendwa nacho kunze kwenyika chondogadzirirwa ikoko, Zimbabwe yosara yakabata mavoko. Saka hurumende yakaisa mutemo wokuti aiwa zvatawana chicherwa ichi chaakudiwa nenyika dzakabudirira dzaakutanga kugadzira mota dzakawanda dzinomhanya namabhatiri anenge amagetsi, taakuti izvo ngazvacherwa muno, zvogadzururwa muno, zvozoenda kwazvinoenda, zvaano mutengo wapamusoro, zvava redi kunoshandiswa ikokoko. Ndosaka pakuita mashoko akawanda wanda chaizvo kuti lithium zvakaita hurumende zviri kukunzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzururwe, yatinoti value addition iyei, zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe riyeri, zvozotengeswa zvaanouremu hwemari yakawanda, kwete kuti zvinoita uremu zvava mhiri kwamakungwa aiwa. Nokuti hapana nyika dzakabudirira dzisingadi chicherwa ichi parisi.
Saka profesa, takaona zvinhu zvakaita saizvozvi kune zvimwe zvicherwa zvakaita samangoda negoridhe nekromu. Munoona sokuti lithium iyi ichapunyumuka here mukubatwa nenzira yakangoita sezvimwe zvese izvi zvicherwa.
Pari zvino ndiona sokuti kubatwa kwakaitwa zvimwe zvicherwa zvaana Diamond Chase kuchatiimbruvhei palithium, nokuti tinoona isu kuti mitemo yakazoiswa nehurumende iki zvino yokuti hakuna chicherwa ichocho chichafanira kuendeswa kunze kwenyika kunotengeswa chisati chachenurwa. Ndo zvakaita kuti vamwe vanzi tawana mangurura ari kuenda kusouth africa nechicherwa ichi vachisungwa, kana vakazosungwa zvokuenda mujere. Zvinobva zvaradzidza chiratidzo kuti aiwa, izvi hazviitwi izvi. Pamadiamonds hatina kumboona munhu akasungwa, akapiwa mbiri akawanda chaizvo. Hatina kumboona paakazonzi apa pakashanda apa. Saka tingatisu chakachenjedza ndo chakatanga. Asika ngatizive kuti chirwere muZimbabwe tinacho chouori, pamwe chete nepolitics dzedzi, kuti zvimwe zvinenge zvisinei nematongerwo enyika zvinenge zvonzi izvo. Aiwa, izvi zvazoitwa nehurumende ndo yazoita zvakati. Pachirongwa chiripo ichi, pamakambani akapiwa masimba namalaisensi okuchera chicherwa ichi pamwe nekumachenesa, ari kuita mashura nezviratidzo munharaunda imomo mavari kuita basa iroro, kuvaka zvikoro, kugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki. Ngaasiwe akadera achiita basa rawo nomazvo. Tisinei kuti ndezvepati yakati, tisinei kuti ndezvehurumende. Ngachingobatwa sechicherwa chenyika chavo chezvizvarwa zveZimbabwe. Zvekare makambani anopiwa mabasa iwayo ezvicherwa izvo zvine zvimwewo zvicherwa, ngavaite ivo chitidzo chokuti vachazoita chimwe chunhu mumanharaunda imomo kuvakurudza zvinovakurudzwa imomo, kuitawo maguta anobvira kumaruwa zvichikwira sezvinoita kune dzimwe nyika, kuti kuna anonzi masmall town ayaya angava magrowth point ngaasumudzirwe, angava maruwa chaiwo chaiwo ngaasumudzirwe noufumi hunenge huchibva munharaunda imomo, kwete zvakaitika pamadiamond kuti hapana chakabuda ipapo.
Kuti nyaya yelithium ifambe zvakanaka, chii chinofanira kuitwa hurumende kuti lithium iyi ibatsire mukusimudzira upfumi hweZimbabwe?
Hurumende inofanira kunge ichiburitsa pachena zvinyorwa zvinoratidzwa kuti chicherwa ichi chacherwa chakawanda sei, chicherwa ichi chatengeserwa kupi, chikaunza mari yakadini, ikazviita chii. Zvinge zviri pachena kumunhu wose, zvingava zvinoburitswa mumapepa, tichitarisira kuti kana zvobuda ngazvisabuda nechirungu chete, ngazvibude nemumwe mitauro inonzwisisa vanhu vanatsokuzviziva. Zvekare hurumende inofanira kunge ichikurudzira pamwe nokusungira kambani dzinenge dzichichera zvicherwa izvozvo kuti zvionekwe zvavanoita munharaunda imomo, kuti vanosiyei munharaunda imomo pavanenge vachitora chicherwa ichocho, inonzi pachirungu social corporate responsibility, yekuti zvamatora zvamatora imomo, matora mari, matora chicherwa ichocho, chii chamasiyavo imomo magadzira, sezvinoita kambani iri kuGoromonzi, iri kugadzira migwagwa, iri kugadzira makirinika, iri kuvandudza zvikoro. Ndo zvatoda Zimbabwe yose. Zvekare hurumende kana ikaona kambani dzinoita izvozvo, ngaichivapawo watinoti matax break aya, kuvadzasira michero yavanobhadhara kuhurumende, kuti aiwa matobhadhara michero yenyu nezvamaita kunharaunda dzamunoita basa renyu.
Avo vanga vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe, kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga, yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba. Zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandisa kweReamerica. Gavhuna weReserve Bank vaJohn Mangulia vanoti kana makambani achida kukwereta mari kumabhanga anozobhadhara mutero unenge wakapetwa nemazana maviri kubva muzana, kana kuti 200%. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo.
Iyo reserve bank pachezvo ayo kubudikidza neinterest rate yavakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3 wozodzorera futi dhora racho kureva kuti wakudzorera iri $4 zvoreva kuti dhora riyari wanga vatora wakudzorera rapetwa ka 4 ndiyani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments hakuna saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dollar kwakuchinja maloans avanga apiwa ezim dollar kuti chitichinjira aita ari maus
zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari
mutemo wereserve bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa chizimbabwe dollar chechipiri chekuti Ministry of Finance inotongamirwa naProfessor Mututu Ncube iri kupamba mari kuisa mari yakawanda mumaket kubudikidza nebhajeti ravo
mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo
ku-2019 budget ranga riri $8.1 billion 2023 budget right now $4.5 trillion saka takabva pa$8 billion kusvika pa$4.5 trillion inova 55,000% increase yebudget pa5 years saka mari iyoyo iri kunopinda mumaketi yoderedza simba rezimbabwe dollar vanhu voritiza nekuti harichina simba kana mari yashayiwa simba vanhu vanoitiza ipapapa patapedza gore ipapa muna December vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore mari yongowanikwa yadzara mumaaccounts emakambanis akanga asingabhadharwi
pane dambudziko reapa
munhu iyeye akapiwa mari yaanoidini anomhanya unotenga foreign currency saka tinoona Ministry of Finance ichitadza basa pakadaro ipapo saka izvozvo zvinopedza simba kuzimbabwe dollar chekupedzisira nechekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo havatendi mari yavo
ko sei muchidaro
sei ndichidaro chekuti macharges maservice esehurumende mazhinji aakushandisa maus dollar mukapinda pabhodha rebete bridge hanzi hatidi kuona chino zimbabwe dollar munobhadhara ari maus dollar mukaenda kumapassport munobhadhara maus dollar hakuna passport yezim dollar majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaus dollar mukaenda kumagarages efuel kunyange even nehurumende acho magarages maus dollar patoget us dollar mari yavakupa vashandi kunyange zvairi shoma zhinji yacho us dollar
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muSouth Africa ari kuenda kumatare nhasi zvakare kuedza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa izvi masangano aya anoti Zimbabwe Exemption Permit Holders Association, Helen Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation anoda kuti Gauteng High Court imbomisa zvinoda kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekurambidza kunyoreswa muzvikoro kwevana vevabereki vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti havaoni mamiriro evabva kure achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura
vana vasina mapepa kana kuti vasiri vari munyika inei zvisiri pamutemo vanga vachibvumidzwa kuenda kuchikoro vanga vachienda kuchikoro vamwe vacho vachienda kuzvikoro zvavasingabhadhari kuzvikoro zvavanoenda mahara vamwe vacho vanga vachienda kuzvikoro zvinobhadharwa vabereki vavo vachikwanisa kubhadhara asi iko zvinezvi zvinhu zvaakuti chinjei pamusana pekuti makore ati wandei uyezve pamusana pekuti panenge pava nekurwira upfumi hweSouth Africa zviri kunze kwokupiwa marights neconstitution ndinogona kukupa muenzaniso tanonoka dare reconstitutional court zvese neconstitution yeSouth Africa inopa right kuti munhu wese ari muSouth Africa whether ane mapepa kana kuti hana kana uchishanda unofanirwa kubhadharwa izvozvo iright yakangofanana neright yekuenda kuchikoro
Asi iyo hurumende ye South Africa inofungei pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika pamusoro penyaya yevana vechikoro ava?
Hurumende ye South Africa inokoshesa marights aya zvakanyanya zvekuti mumaziso angu inini ndinotoona marights aya achipiwa muSouth Africa kupfuura zvinoitika kuZimbabwe. Zvisinei hazvo, panguva inei nokuti takuenda kumaelections ava vedhudhula chikwata chinoda kuti maSouth Africans aende pamberi, apiwe kodzero idzi pamberi pedu isusu maZimbabweans tisati tapiwa. Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muclass, vange vari kuchikoro, zvichatinetsei. Asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita better. Unoona kwemakore akawanda right yaipiwa vana vechikora zvisina kana problem. Problem yangotanga iko zvinezvi nekuti pane mapressure groups akaita sedhudhula, uyezve panenge pane competition yemaresources emSouth Africa.
Imimi Sagweta, nyaya iyi munoivona sei vamachingura?
Maonero angu inini ndeyekuti dai kuZimbabwe kwanaka, vana ava vaingodzokera kuZimbabwe vanoita vonodzidza ikoko. Ungadai wakaona video akabuda, mavideo akabuda last week, vanhu vakanga vaenda kuZimbabwe kuholiday, Christmas holiday, vakudzoka. Ungadai wakaona pane mavideo evanhu vari kukrosa Limpopo nemhando dzinotyisa, vamwe vachipinda mumvura, vamwe vachipinda nepabridge vachizodzika muuye yatinoti no man's land. Ikoko kuzvese zvauri kuona izvozvo inzira dziri kushandiswa nesu maZimbabweans kuti tipinde muSouth Africa, pamusana pekuti tinoziva kuti kodzero dzakafanana nekuenda kuchikoro dziri kupiwa nehurumende yeSouth Africa mahara. Izvozvo zvinobanda, zvinorwadza mwoyo yedu. Tinoda kuti kuZimbabwe kunake, marights wayo apiwe kuZimbabwe. Vanhu havazombova nechishuvo chekuti vakrose Limpopo vachiuya kuSouth Africa, zvinoisa upenyu hwavo panguva yakaoma. Chido chedu ndechekuti kuZimbabwe kunake, tese tigone kunogara kuZimbabwe kusingadiwe mapepa nokuti ndiko kunyika kwedu.
Avo vanga vari Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. MuNewsday, chirwere cheCOVID-19 chinonzi chakawanikwa muzvikoro zvebhodhini zvitatu mudunhu reMashonaland East. Zvinonzi vana vechikoro nevarairidzi makumi masere vakabatwa nechirwere ichi svondo rapera. Zvikoro zvitatu izvi zvinoti Murewa High, Norway Mission neHurungwe Primary School. MuNewsday makare, masabhuku eWard 37 kuGutu Central akaramba kutambira masaga efertilizer mazana maviri akatengwa nemari inobva muhomwe yomutungamiri wenyika kana kuti Presidential Input Scheme. Marori akanga akatakura fertilizer iyi akatodzokera nayo. MuChronicle, mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti vachakwikwidza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzegore rino, vachiti vachakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi matanhatu nematanhatu kubva muzana kana kuti 66%. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuziva kuti vanhu vari kunzi vari kutsvagwa, vari kutsvagwa pai, vari kutsvagwa pai iko kana nhimi wa Studio 7 makazvitarisa. Vari kuchena mwenai mukundiudza kuti nemukadzi uyo aibvunza kuti mune makore mangani makazenge makadai, akushayikwa mukadzi yei pabhunu paburwa pachena chenapa. Imi kenyu vanhu vashure maziso, hatisi marema vanhu vezanupf musarata chitororo chakadaro. So imimi vanhu vari kuzivikanwa asinyaya kuti ndevezanupf chete, ndosaka vari kutsvagwa. Asi vebudiri vetripusi vakangoita musangano, hapana anoshayikwa. Vezanupf vakarova vanhu vanotsvagwa makore mairi. Hatidi unhu akadaro so.
Isusa garibe chiretsi kuno kumvura yaramba kuna sheshwa. Ah ndibombra ndemarango pindira mvura yanayo. Petri kuchema isusa zvashande tunga tulit. Nokufira mara pana kana.
Ko ndicho chi kubhadharira mwana waticha school fees va nave vabereki vari kutambura mureserve vakagara uko. Ko mari kupaticha wacho mari yake kuona zvekuita kana ichimukwanira kwete kuda kuvhara nezvamunenge muchiona kuti hazvisi kufambira zvakanaka ticha maticha vapei mari dzavo kana muchida kubatsira batsirai ka vabereki vasina zvavari kuita munyika ndonga takawanda tisina zvatiri kuita tiotori nevana vasingaendi kuchikoro kwose kusationawo muchida kupa mari kumwana waticha onzi abhadhariwe school fees ko munee muchimbonyanya kuvande chaizvo chamunotya kumaticha iwavo ko kana mune zvamunotya vapei mari ko isisi vaberekiwo vakangogarawo mureserve toita sei kwamutionewo kuti tiriko ndisu vamunoona kuti hationi zvamuri kuita handiti
madzangu taita dambudziko pane ngwena iri dziri kuonekwa dzichifamba muraini rekwazvoushe dzakadla ngombe mbiri dzasabhuku hakuchafambiki kwakudlisa mugomo renyaningwe maone ngwena dzakadla ngombe mbiri zviri kunzi ngwena iri kuonekwa ichibuda muchidhamu chiri unoku rodemisheni kuchagariki vana vangu vakugara vakavharigwa mudzimba ndatenda
tinokumbirawo kunyarwa navo vakuru vemapurisa kunyanyanyanya vapaul nyati navagodwin matanga ngavarege kutsigira zvinhu zvisakarurama munyika ivo vari vanhu vesecurity vanhu vanochengetedza runyararo munyika yezimbabwe vachiita basa rekutsigira kuti zviri kuitwa nezanupiefu zvekufamba ichirova vanhu ivo vachinyepa kuti vese vanenge vaparirwa mhosva ngavamhangare kumhangara kwacho kunobatsirei nenyaya yekuti dzosvika kumatare inenge yava nyaya inotsimbirirwa iwewo vakarohwa kana vakakuvadzwa uyezve mukatarisa nyaimbwe chaivo chaiko mukatarisa vanosungwa kunosungwa vanhu vetriplec vasina mhosva kana kuti vanhu vemapato anopikisa vasina mhosva kuchiregwa mbavha dzakafanana nana obhadhaya moyo neavo vanana henereta rushwaya vakatoonekwa nezvinhu zviri pachena kuti ndo vakatora asi vakaregwa iye zvino izvi mukatarisa tinoona job scala vari mukati mematirongo vari kuvharirwa vachinzi vari kusungirwa mhosva yekuti vaida kukurudzira mhirizhonga pasina mhirizhonga yacho vhiki yapera inei kuna kuti vane vamwe vanhu vakasungwa 25 kubudiriro vachinzi vaida kukurudzira mhirizhonga pasina mhirizhonga saka mhosva chaiyo chaiyo ndeipi unonzi waida kukurudzira newakaita vakaita vari panze vasati vaita chinhu chao chakaipa vari mumatirongo ngavatinyarewo ngavazviuzive kuti zvinhu zvavari kuita kunyange avo vari kumatare vari kutonga mhosva majaji ngavapatarise panhu pavari kuita vazvizive kuti aiwa ndimangwana hurumende inogona kuchinja zvinhu zvikasara zvakaita manyama amire nerongo mhosva dzodzoka pavari
nyaya yangu iri pakuti hoo vananyati avo vaakutya manje vaakutya kufurwawo sekuti umwe womapurisa mukuru wemapurisa akapfurwa vaakutya dhasai vaakuda kuti timhangare vanhu vane futi hati mhangare ngavapere ivava vananyati ivavava dai dzatowanda futi chinambo chekuti isi titaure tinoti ngadziwande dzitaura nhema vachipupura nhema vaakutya nekuti zvaona kuti zvinouraya ivoka asi kana pakauraya vanhu vekumaopozisheni pati havavhunduki vanotiurayai
chendinoziva ndechekuti chisingaperi chinoshura asi ngatirege kuzofoseredza chisingaperi chinoshura ngatirege kuzofoseredza iyo ZANUPF iyi yakadikwa zvakanyanya nguva yayo yakadikwa zvakanyanya nguva yayo asi ikachisingaperi chinoshura chinokura chinokotama musoro wegudo chichayo chinokoro imboitai zviri kuda ruzhinji ana mai ndi aisapota ZANUPF ana mbuya edu nana sekurukuru edu ndi aisapota ZANUPF zvino azhinji acho ese akajamuka aakutriplec waudo kubata udikiriro ichangopinda pamwe ringa gire zvitsva Imi munombo zororo kwa nae wa sharukwa. Mombo zororo. Asida ya mchiti puma basa. Tatai waka pambeli ne Zanbif. Induta ndi mfuzi bijo. Nzara ndio andiroa. Nzara ndio andiroa. Nzara mdu marira. Asida ya mchiti pocho uraiwa. Tinugu supporta ya guru. Sino tinumbuda kusupporta pa mkuma na chati pache uiru. Atinache tinache kubvakari kubvabuti chimba akura. Atinache tapo anacho. Kana chimwecho saka. Atiku supporti iba. Dombo supporta watuwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai madzi wenyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria anoti akanunura vana vechikoro vaviri achiti zvikwata zvemauto zviri kutsvaka vanhu vakapakata zvombo vakapamba vana vechikoro vatanhatu. Vanhu vakapakata zvombo vakarwisa chikoro cheLocal Education Authority Primary School mudunhu reDoma. Mutauriri wemapurisa Mayaki Mohamed Baba vanoti mapurisa akatora nhano dzekuchengetedza zvikoro mudunhu iri. Mabombo mana akaputika padyo nemahofisi makuru eguta reMogadishu akateverwa nekuridzwa kwepfuti. Zvinonzi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakapinda muhofisi yameya weMogadishu asi hapasati paziviswa kuti pane vakafa kana kukuvara here mushure mechiitiko ichi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa eSouthern California anoti murume akapfura vanhu gumi vakafa vari pakati pekupemberera gore dzva akazviuraya nepfuti nemusi wesvondo mangwanani. Vachiti murume uyu ndi Wu Ken Tran uye anga ane makore makumi manomwe nemaviri ari wechirudzi cheAsia. Mapurisa anoti havasati vaziva chikonzero chakaita kuti Wu Ken Tran auraye vanhu ava vechirudzi chekuAsia.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorombidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu hwakanyanya. Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.